Mutongi wedare iri Justice Mungani Njovu, pamutongo waturuwa na Justice Nokutula Moyo, vange vakavamirira vati dare nomination court, raka kanganisa kutambira magwaro enengo idzi musi wa 21 na 22 chikumi, nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza. Nengo ze Zano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti ve Triple C varambidzwe kukwikwidza. Gwetarange richimirira nengo ze Zano PF, Advocate Tembinkosi Magwaliva, vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa zvinenge zvakakanganiswa, apa pane kuita vamwe vanopiwa mikana yekuita zvisina kuvhomiswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na 4 PM ngazvigoperawo na 4 PM, hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma 11 kusvikara kune rimwe zuva vachivhurirwa vachivarete. Saka tinofara nemuwacho.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutauri weTriple C Advocate Fadzai Mahere, vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare Electoral Court muHarare, Justice Nevai Wamambo, nhasi varasa chikumbiro cheTriple C chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo, richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo kunomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo, ndochekutanga. Topinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya, kana zvazvisiri kunyatsoburitsa umboo hwanga uchirakidza. Maclients edu anga ari kunzi izvo they are bogus, they were really bogus. So we stand by what the court has said.
Asi imwe nhengo yeTriple C yange iri mudare paturwa mutongo uyu vaJameson Timber vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi uchapikiswa neveruzhinji musi wa 23 Nyamavhuvhu.
Vanhu vanzi nhasi ava nezeki ndevedu, havasi vedu. Saka nyaya iyi isu tichaipedzera musi wa 23 kuballot box. Macitizens vanoziva kuti macandidates avo ndevanani, ndo vachanovhotera iva. Ava vakaiswa nefazi neZanu PF vachavhoterwawo nefazi neZanu PF.
Pane vanhu vanodarika gumi nevasere vakanyoresa kuti vakwikwidze pasi peTriple C vasina mvumo kubva kubato iri. Izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemufananidzo yebato iri. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare, dare Electoral Court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira veLabour Economists and African Democrats chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure kunyanya sevanhukadzi vari kuvavarira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru, asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wavo.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare, dare repamusorosoro reSupreme Court rati richapa mutongo panyaya yavasevhi yakasuku here yekuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.